bhizinesi rangu riri kufamba zvakanaka. Ndine hardware yangu inonzi A1 Seeds iri kwamutoko. Theni ndinochengeta hoku kugoromonzi. Theni ndine takeaway iri kugoromonzi ine kanini maketi nebuchari kugoromonzi ikoko.
Makawana rubatsiro rwekutanga bhizimusi renyu iri kubva kupi kwamungati makawana mari dzenyu?
Ndakaiwana kubva kuAgritrade. Ndovakandibatsira kuti ndiwane mari iyoyi kuti nditange bhizinesi rangu.
Pane vamwe vakakubatsira here?
Ndakabatsirwa neAgritrade officer. Ndiye akauya achindiudza nezvechirongwa ichi chekupa vanhu mari ndokubva anditsanangurira kuti kana mazvifarira munoenda kuMicro King muapply. Theni ivo vanozokuudzai zvokuita. Saka ndakaenda ikoko ndokubva ndaapplya ndobva vauya vekuMicro King kuzoona zvekubatisa zvangu zvandaiva nazvo.
Pane zvibatiso zvavanga vachibvunza zvanga zviri zvei kuti mukwanise kuzopiwa chikwereti ichi?
Ini pavakauya ndakavaratidza stove yangu, industrial stove yandaishandisa kuteka away, nemadeep freezer nechips fryer neimwe stove yangu yekumba nechigenimari chokuiswa chikafu chichigare chichipisa.
Mungati imari yamakakwanisa kuwana kubva kumabhanga aya uyezve yakakukwanira here kuti mukwanise kutanga bhizinesi renyu?
Mari yandakatanga kuwana yanga iri 6,000. Iyoyo yakanga iri yekutenga chibage kubva kumafamasi, malocal farmers. Saka ndatenga kudaro ndakazini ndakuchengetesa ndichifitisa nguruve dzangu nehuku. Profiti yacho iyoyo ndichiitenderedza. Saka ndakazogona kuidzosera ese ikapera. Ndikabva ndaapplya imwe lonishi kubva ndapiwa 46,000. Kubva ndaita zvimwe chete izvozvo nekutenga mafertilizer ekutengesa kuhardware kwangu. Maprofits acho achiramba achitenderera kudaro. Ndokubva ndazowana zve12,000 kuna November 2012. Ndokubva ndahodha zvefertilizer neseed. Saka izvozvi zvindoya ndichiri kudzosera.
Munodzorera mari yakadii pamwedzi uyezve zviri nyore here kuti muchengetedze mari iyoyi kuti mugowanikwa muchidzorera? Tinoona kuti mabhizimisi akawanda anowanikwa achizodonha nenyaya yekuti vanhu vanombodyora mhomwe iyoyi yebhizinesi.
Ini zviri kundiitira nyore. Ndiri kubhadhara 1,108 pamwedzi. Saka zviri kundiitira nyore nokuti ndinenge ndichiwana mari yangu kubva kuhardware, kubva kubuchari, kubva kutekaway nekumini maketi. Huku dzangu dzandinochengeta idzodzo ndinodzitengesa mubuchari nemutekaway mangu.
Mungati imi upenyu hwenyu hwasanduka sei kubvira pamakatanga bhizimisi iri?
Upenyu hwangu hwasanduka nokuti ndisati ndakuita bhizinesi iri ndakanga ndichingomirirawo murume kuti aenda kubasa achadzoka achindipawo mari ichikumbirawo zvese mari yekutenga izinsoti tai. Asi kozvine zvi ndakuzviitira zvinhu zvamundega anongowanawo patebho pane chikafu chaasingazivi kuti chatengwa nemari ipi. Uye ndiri kubatsirawo pakuendesa vana kuchikoro. Takatotaurirana kuti ivo baba vanobhadhara school fees, ini ndinobhadharawo mauniforms negrosari nokuti vana vacho vese vari kubhotini.